Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi mufuro kuvumbi 4, 2016. Vanachiremba varikuramwa mabasa vanoti achisi chokwadi kuti vakawirirana nehurumende kuti vadzokere kubasa. Nekudaro vacharamba vachiramwa mabasa. Mapurisa oenderera mberi achisunga vanhu varikuisa mashoko padande mutande anozvidza vamugabe. Vanhukadzi votambira chirongwa chekushandisa nzira itsva inodzikisa mikana yekubata HIV. Zvikwata zvenhabvu zvinotanga mitambo yemwaka mutsva, zvimwe zvichifara, zvimwe zvichisuwa. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kutanga kwemitambo yenhabvu yepamusoro munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318, namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Munokwanisa zvekuti bata pa Facebook page yedu ye VOA Shona.